tasangana kuHarare tichitarisa kuti basa rikuitwa pamusoro pekugadzirisa mubiro remutemo idzwa ringabatsirwa sei kuti rifambire mberi nekukurumidza, nokuti vanhu veZimbabwe vari kuda bumbiro remutemo idzwa tisati taita elections gore rinouya iri. Saka tabvumirana isusu kuti zvichaitika ndezvokuti komiti yainzi management committee yekukopak ndiyo ichabatikana nebasa irori, ichisenza nemacochairpersons emapato matatu yakabatikana nebasa irori. Asi ikurumidze kupera vanhu vogara pasi votarisa zvakataurwa kubasa re-second of stakeholders conference vochizvitora izvozvo vochiita ripoti basa roindira mberi kuzoitira kuti tisvike pachitanho chekuita referendum nekukurumidza.
Pane zvimwe here zvanga zvichipokana nebato renyu zvakaita kuti munonoke kunge muchibuda nechisungo ichi tichitarisa kuti nyaya yekakomiti kadiki ikaka yakasungwa svondo rapera?
Nyaya yekakomiti kadiki ikaka zvataramba ndezvokuti kuite komiti inonzi executive committee ichazotaura basa reconstitution isingatevedzeri urongwa huri muglobal political agreement. Ndizvo zvatanga tichida kuti zvitasamurwe zvipinde mugwara rokuti kuitiwe constitution tichitevedzera zvatakabvumirana zviri muglobal political agreement, zvokuti constitution ichaitwa tichitevedzera nzira yacho yokuti chaitwa yopera yoenda kuparliament, yobva kuparliament president venyika vochiisa iwo inonzi referendum question, nokuti constitution tenge tabvumirana zvose kumanegotiata kane draft iyo yakatakabuda nayo. Saka hapana chinhu chitswa, tangotwasamura zvinhu zvanga zvakuda kunyangarisa constitution yedu.
Tinonzwa kuti mangwana kakomiti aka kari kutarisirwa kusangana, vachamirira bato renyu mukomiti iyi vari kutarisirwa here nguva achitanga kupinda musangano uyu?
Chikuru chatinofanirwa kuti tisimbisire ndechokuti manegotiata aiva machief negotiata iwawo anga achigara kumanagement committee kuchauya matatu namasa vachibva kuZanu PF, vabiti vachibva kuMDCT, vamisera kumshonga vachibva kubato redu, kozoita macochairpersons anoti vamukosi vanobva kubato redu, vamonzora vanobva kuMDCT navamangwana vanobva kuZanu PF. Musangano wacho kana zvanzi uri komangwana hationi chakashata, tabvuma isu tagadzirisa urongwa hwacho, vanoziva vedu kuti chii chiri kunotaurwa ikoko. Saka totarisira kuti kana musangano iri chiri chokwadi kuti uri komangwana vanenge vane nguvawo yekuti vaende ikoko, vanoita basa renyika nemazvo.